Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ene imisoro inawo dzedu dzanhasi. Chitatu, kurume 30, 2016. Kutengeswa kwefodya kunotanga nhasi muZimbabwe, varimi vachichema nerekuti havachapiwe mari dzavo pakarepo sezvo vave kunzi vanodzitora kumabhanga. Vashandi veNational Railways of Zimbabwe voenderera mberi nekuramwa mabasa sezvo vadarika gore vasati vapiwa mari dzavo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vachakwikwidza kuna 2018 sezvo vanhu vasiri kuda kuti vasiye basa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chobatsira zvikoro nemabhuku. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mashoko ava Mugabe yekuti vanhu havasi kuda kuti vasiye basa, izvo zvichaita kuti vakwikwidze musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 1-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.